manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 10/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamwe masangano yokonzera mutauro.
We are going ahead next rally at the youth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Vechidiki vari musangano renera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinoi. Chipatara cheparirenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari kuitira kuti chiite chirongwa cheopen heart surgery pasina muripo. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa muZimbabwe neAfrobarometer ichitungamirwa neMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vari kufarira hurongwa hwekuti vemapato anopikisa vaumbe mubatanidzwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzemuna 2018. Pavanhu vakabvunzwa zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana vakati vanowirirana nepfungwa iyi zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana vachiti havatenderane nepfungwa iyi ukuwo zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana zvichiramba kutaura pane pfungwa dzadzo. Vanoda mubatanidzwa kunyanya vatsigiri veMDCT zvikuru muBulawayo neHarare. Asi ongororo iyi inoratidzawo kuti dai sarudzo dzakaitwa munguva yaibvunzwa vanhu kubva musi wa 28 ndira kusvika musi wa 10 kukadzi gore rino zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvaivhotera ZANU-PF ukuwo zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichivhotera MDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichiti zvinotsigira Zimbabwe People First. Asi chirikukatyamadza nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inyaya yekuti pane vanhu vakabvunzwa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana vakaramba kupa pfungwa dzavo. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe munongedzo wekuti vanhu vanotya kutaura vakasununguka muZimbabwe. Mukudzeya nyaya iyi tabata vakatungamirira ongororo yemuZimbabwe vachishanda nemupoi vaSteven Ndoma tikatanga nekuvabvunza mashandiro avo nesangano reAfrobarometer.
Isu veMass Public Opinion Institute tiri national partner yeAfrobarometer. AfroBarometer Network ikakumikidza tsakiridzo muZimbabwe. Mass Public Opinion Institute ndiyo inoita tsakiridzo yacho.
Ngatichitarisei pane zvamaparura nhasi, izvi zviri kubuda muongororenyu.
Tichienda panyaya yekuti vanhu vanofungei pamusoro pekuumbwa kweGrand Coalition yemapato anopikisa. Tinoona kuti vanoita iyo 45% vanoti vanopikisa vezvematongero enyika vanofanira kuumba mubatanidzo yatinoti Grand Coalition kana vachida kuti vahwine musarudzo mugore remangwana muna 2018 pachaitwa maelections muZimbabwe. Chekupedzisira chandingataura ndechekuti tsvakiridzo yatakaita yakaratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF ranga riine mukana wekukunda dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika mapresidential elections dzaiitwa zuva raitevera musi watakaita tsvakiridzo iyi. Asi tinoona kuti panevo vanhu vakati wandei vakaramba kupindura mubvunzo uyu. Ndikangoti vanhu vanokwana kuita 24% vakaramba kupindura mubvunzo uyu kuti waizovhotera ane dai kuri kuti sarudzo dzemutungamiriri wenyika dzaiitwa patakaita tsvakiridzo yedu iyi.
Vakapa here zvikonzero zvekuti sei vaisada kutaura?
Hatina kubvunza mubvunzo uyu kuti sei vaisada kutaura.
Avo vanga vari vanotungamirira ongororo musangano rempoi vaSteven Ndoma vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti vanowirirana neongororo panyaya yekuti vakawanda munyika vanoda mubatanidzwa wemapato anopikisa.
Ongororo iri kubudisa pfungwa dzevanhu munyika. Vazhinji vari kuti mapato anopikisa akawandisa. Zvakadii kuti aungane aite chinhu chimwe, hatingati muone iwoyo uri padii.
Ongororo iri kubuditsawo pachena kuti kana vanopikisa vakabatana havo pachine mutoro nekuti vanhu vakawanda vanenge vasina chivimbo navo.
Hongu pendinobvumirana neongororo ndepekuti pane mutoro. Hongu mutoro uripo nokuti hongu chero mapato abatana pane zvizhinji zvinoda kuitwa zvinosanganisira pakuti kufambiswa kwesarudzo kunofanira kuitwa mujekerere. Kwega kupa yatingati advantage kubato riri kutonga ndo nyaya huru yendinoona zvekuti vanhu vari kuti havatrusti maopposition party. Hongu zvirikowo hazvo zvinoda kuti zvigadziriswe asi chikuru chine kuita nokufambiswa kwesarudzo. Asi ndichitarisa nhau yavabudisawo yekuti vanhu havachatrusti, zvendingangotaura ndezvekuti mapato akaita sana MDCT mapato izvozvo yatingati anga asisina maprogramu kunzvimbo dzakati wandei nyanya sei kumaruwa. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vabve vakangamwa nezvavo zvokutoti munogona kuona kuti mukaenda kune dzimwe nzvimbo mastructure emdc haachawanikwi. Panenge potoda kumanyiwa kuti votoda gara zviya paimbovanouya unogara pakati akamboita chiya ledhi chichi. Izvozvo zvinobva zvaita kuti bato riite sokukanganikwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Vamwe vechidiki vanomirira mapato ari mugungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vanoti vachaenderera mberi nemusangano uri kurongwa muchinoi nemusi wemugovera. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Musangano wakarongwa nemugovera uyu wakaziviswa kumapurisa asi kusvika pari zvino mapurisa hasati apindura. Mukuru wechidiki munera vaLorenz Tembedza vanoti vachaenderera nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. VaTembedza vanoti kunonoka kupiwa mhinduro nemapurisa chitsotsi chezanupiefu chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. VaTembedza vanoti vacharwisa ani naani achada kurambidza musangano wavo.
Kana ZANU-PF ikarambidza, not we know kuti mapurisa mamwe acharishandiswa neZANU-PF. That's a strategy kushandiswa neZANU-PF. Isu we are going ahead nerally yedu semayouth. We will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki muzvari Abigail Tsoto uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzvari Tsoto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayouth inoiyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire. Nokuti tiri kuti this is the meeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike. No matter vanenge vachiedza kutirambidza, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mutemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhuti avo nepose pavanokwanisa vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika varobert mugabe
apa we are sending a clear message to mugabe kuti this time achida asingadi ari kuenda chete. We are sending a clear message to the people who are not going to accept the election.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anonyarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vamangoma navatendai Biti. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMachona Land West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyu revanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashort wave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munyori mukuru weunited nations vaantonio guterres vashoropodza zvikuru kuurayiwa kwemauto mana anochengetedza runyararo mucentral african republic zvichitevera kurwiswa kwemotokari dzavo nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata chevapanduki chinopikisa chebalaka mutungamiri weamerica vadonald trump vari kudzivirira danho ravo rekudzinga basa mukuru wefbi vajames comey vachiti havachina chivimbo nevese vari muwashington vemapato eripublican nemadhemocrats pamwe chete mumashoko akawanda avaburitsa nhasi patwit vatrump vati vakomi vachatsiviwa nemunhu achashanda basa nemazvo izvo zvichadzosa kukosha kwefbi ukama hwetaiwan nechina uhwo hwagara husina kugadzikana svondo rino hwaenda pakaoma zvakare mushure mekunge chitsuwa chinozvitonga ichi chetaiwan charambidzwa kupinda mumusangano wepagore weworld health organization nechina danho rinogona kuita kuti iyo taiwan ifunge zvakare madyidzaniro ainoita nechina mutungamiri werimwe remapato anopikisa reprogressive democrats of zimbabwe muzvare barbara nyagomo vanoti bato ravo riri kushanda zvakasimba kukurudzira vana vezimbabwe vari munyika dzakapoteredza dzakaita sesouth africa mozambique botswana nezambia kuti vadzokere kumusha kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya muzvare nyagomo avo vari kumanchester kubritain vanoti hapana imwe nzira yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kupinda musarudzo kunze kwekutoenda kumusha kunonyoresa kuvhota sezvo zimbabwe electoral commission kana kuti zec yakatozivisa kare kuti haina mari yekuti ikwanise kunyoresa vese vari kunze kwenyika vari kuda kupinda musarudzo bato reprogressive democrats of zimbabwe riri mubatanidzwa hwemapato ari kurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe wenational electoral reform agenda kana kuti nera mapato anopikisa gumi nemashanu anonziwo ari kusangana kusouth africa pari zvino munaurirano dzinonzi ndedzekuedza kuumba mubatanidzwa pakati pemapato ari munera neari mucoalition of democrats kana kuti cod muchikamu chedu chatinoita hurukuru nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi jonga kandemiri westudio 7 abata muzvare nyagomo kuti tinzwe zviri kuitwa nebato ravo
isusu tiri kunyanyoisa simba rakawanda musouth africa mune vana veZimbabwe vachinji vatinoziva kuti vanokwanisa kuenda kumba vachinoregister kuti vavote. Saka tiri kuita voters education neawareness kuti vazive kuti sei vachifanira kuti vanoregister izvozvi chero vakanga vakaregister 1980 nekuvayeuchidza kuti voti yavo yakakosha zvakadii pakuti tiwane maresults akanaka.
Tinoonawo kuti mapato anopikisa ari kumusha nemamwe ari kunze kwenyika kana kuti akaumbwa nevari kunze kwenyika ari kuitawo mibatanidzwa. Imi mune mumwe mubatanidzwa wamuri here?
Progressive Democrats of Zimbabwe ibato randakatanga ndiri kuno kuManchester, UK. Asi ndatanga kudaro handina mamembers muUK. Ndakabva ndangoisa kumusha kuti titange kumusha tichibva tangoregister nezeki. Saka structure yedu yese national structure iri muZimbabwe asi tine mawings kuSouth Africa nekuUK as well. Saka tiri member yenera nekodzi pari zvino.
Zvimwe zvamuri kuita nevana veZimbabwe vari kunze zvii?
Tiri kuita mavoters education. Like isusu tine watinoti chief whip ari muSouth Africa. So tinoita train the trainer. Tinovadzidzisa kuti biometric voter registration chii, politics chii, sei vachifanira kuparticipata mupolitics. Saka ivavo vatrainwa as matrainers pese pavanoenda paya kumusha. Tine list yekuti mudiaspora nhasi ari kuenda this week kumba ari paholiday ndiani vanochienda manje mumadesignated provinces. Toita iye yatinoti cross pollination of ideas vachindonzwa vega zviri pasi vachivatichawo tichiita maworkshop like for example this whole last 2 weeks tine UK PDZ diaspora Baba Msika who is in Zimbabwe. He has traveled 4 provinces, but he deliver my lectures. Because this is, we believe kuti ma diasporans that they've got something to offer kumba. And variku diaspora vanu njisisa o sacrifice irikuita nevaripa duze nehondo. Varipa duze hondo, vachi wono contribution irikuita mamo. Because tuna kubvisa iye inoti them against others. Vanu tibatane because tikana bataka dividana. Apana kwa tinoshika.
Tinozwa kuti muSouth Africa munosangana nezvizvarwa zveZimbabwe chitatu choga choga zvii zvamune muchikurukura.
Tine nguva yatinopiwa neHillbrow Radio patinotaura mapolicies EPDZ nezvatiri kukarira kuti tiite nekuti isusu tinoti we are solution focused. Hatisipo kuti tingosvora kuti hurumende iri kutadza pakatai pakadai kana kusvora mukuru wemubatanidzwa ripi neripi asi tiri kuuya nema solutions kuti totsvaga sei mabasa awande vana veZimbabwe vadya. Saka every Wednesday tiripo from 8 by Ubro Radio.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManchester, United Kingdom. Mumiriri wenyika yeGermany muZimbabwe Dr. Thorsten Hatter nasi vaudza nhengo dzeparamende kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo kuWorld Bank, African Development Bank nenyika dzayakakwereta mari dziri muParis Club. Izvi chete ndizvo zvavati zvinokwanisa kuti Zimbabwe izokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumasangano nemabhanka anokweretesa mari. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika, vahuta vati manyepe ekuti Zimbabwe iri kunyimwa rubatsiro nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika. Vati chikonzero chiri kunyimirwa Zimbabwe mari inyaya yekusabhadhara zvikwereti. Vati World Bank nenyika dzekuEurope hadzikwanisi kuramba dzichipa zvikwereti zvekusimudzira maindustry muZimbabwe kana isati yabhadhara zvikwereti zvayo.
The government would have to pay back the arrears of the World Bank, then African.
Hurumende yenyu inofanira kubhadhara chikwereti kwe World Bank, ku African Development Bank nekuParis Club, dzinova nyika dzayakakwereta. Isu tiripo ipapo nekuti takakweretesa Zimbabwe mari isati yabhadharwa. Kana mari iyo yangobhadharwa, bhanga redu reKFW rinobva ratanga zvakare kupa Zimbabwe chikwereti. Saka zivai kuti haisi nyaya yezvematongerwo enyika iyi.
Vahuta vatiwo makambani ekunyika kwavo nedzimwe dzekuEurope haasi kufara nemitemo yemuZimbabwe yakaita semaroadblocks ave kuitwa pese pese nemutemo wekupama simba kuvatema munyaya dzeupfumi. Vatime makambani vanoda mitemo yakajeka, uyewo apo nyika yakatarisana nedambudziko remari. Vemakambani vanoda kuziva kuti kana vakatengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika, vanokwanisa kushandisa mari yavanenge vawana pamadiro here kana kuti kwete. Pari zvino vebhanga guru Reserve Bank of Zimbabwe ndivo vanoronga nekuudza makambani kuti angashandise sei mari dzekunze dzaanenge awana. Sachigaro wekomiti yevakaines paradza vati vanobvumirana navauta pazvichemo zvavo, asi vati zviri kugadziriswa.
Nyaya yemutemo indigenization uyu wakatsanangurwa zvizere napuresident gore rakapera. Saka iyoyo tamuti hakusisina dambudziko. Pamusoro pazvo zvakare ndezvekuti mutemo uyoyo uri kuuya futi kupalamendi kuti tizomukwenenzvera kuti uite zvakanaka. Tinozviziva kuti vamwe vari kuti hauna kumira zvakanaka, saka ndozvatiri kugadzirisa izvozvo. Tozouya panyaya yemaroadblock, haichokwadi kuti maroadblock akawandisa. Izvo sepalamendi tiri kuchema chema chaizvo kumapurisa, kuna vachombo mukuru wemapurisa kuti ngava zvigadzirise kuti maroadblock aite mashoma, nekuti ari kukanganisa. Ipapo hatidi kuti tingavanza, ari kukanganisa zvakawandisa maroadblock.
Vaparadza vaendera mberi vachiti komiti yavo yakumbirawo kuti Germany ibvise zvirango zvayakatemera vaMugabe, vachiti izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Vatiwo izvi hazvifaniri kunetsa sezvo Britain yavainisa nayo muEU yave kubuda musangano iri.
President wedu naamai nemhuri yavo vari pamasanctions ekuEU. Saka tataurawo izvozvo kuti nga masanctions awa ngaabviswe, nokuti haachabatsira, ari kukuvadza vanhu vakawanda sezvaunoziva zvinezvi zvakawandisa zviri kukonzerwa nemasanctions. Saka ndo chimwe chinhu chikuru chabuda. Chimwe chinhu chikuru chabuda futi ndechekuti tati isusu tagadzirisa mitemo yedu. Saka vemabhizinisi vekuGermany ngavauye havo vatange mabhizinisi avo muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo vaparadza vati komiti yavo iyo ine nhengo dzeMDCT yakumbira kuti vaMugabe vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa neGermany. Mutauri weMDC vaObert Gutu vati sebato hapana chari chachinja chingaite kuti vaMugabe varerutsirwe. VaGutu vati vaMugabe vachiri kutyora kodzero dzevanhu, mitemo yesarudzo haisati yagadziriswa, uye bato ravo rinoita rusarura pachikafu icho chinopiwa nhengo dzeZANU-PF chete. Imwe nhengo yekomiti amai Priscilla Misaerambwe Mushonga veMDC inotungamirwa navaWalsh Mncube vatiwo zvakakosha kuti paramende yeZimbabwe neyekuGerman Bundestag zvizvidzane, uyewo kubatsira kumutsiridza ukama pakati penyika mbiri idzi pasi pesangano reZimbabwe German Association, iro vati raibatsira vakawanda zvikuru. Asi vahuta vati zvirango zvavaMugabe nemudzimai wavo nekambani yeZimbabwe Defence Industries hazvikanganisi upfumi hwenyika, vachiti pari zvino makambani emuZimbabwe anotengesa zvinhu kuEurope pachena pasi peEuropean Partnership Agreement. Makambani ehurumende anosanganisira T1, National Railways of Zimbabwe neZisco Steel ane zvikwereti zvinodarika ma500 emamiriyoni emaEuro kuGerman Development Bank, uye mari iyi yave nemakore akawanda isati yabhadharwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
National Oil Infrastructure Company of Zimbabwe kana kuti NOIC nhasi yapa $350 million ezviuru zvemadhora kuparirenyatwa Group of Hospitals. Mari iyi ichashandiswa mukuvhiya vane chirwere chemoyo kana kuti kuita maoperations pasina muripo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Tachigaro weNOIC vaGenius Madzingira vati vakatanga kubatsira vane chirwere chemoyo gore rapera kuburikidza nekutumira vanhu vanomwe vaive nedambudziko remoyo kunovhiyiwa kuIndia. VaMadzingira vati sekambani vakazoona kuti kubatsira zvipatara zvemuno kuti zvigonewo kurapa chirwere chemoyo zvinobatsira vanhu vazhinji vane dambudziko remoyo.
2016 takabatsira vanhu 7 zvakanoitwa maoperations kuChandigarh Hospital kuIndia. Tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu, uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai. Ndokupatakatanga kutaura neparirenyatwa Group of Hospitals, vakatiudza kuti mabetsera yenyu asi mogona kubetsera zvakanyanya tichibetserera muno muZimbabwe. Saka tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda tichiwedzera ruzivo muno munyika uye pari renyatwa yagara ndohospitara yedu. Saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai pari renyatwa.
Derek Kadewere uyo ane makore 10 nemapfumbamwe akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa mwoyo kuIndia. Kadewera anoti semunhu akaponeswa nerubatsiro afara zvikuru kuti kambani yeNoik yabatsira parenyatwa nemari. Kadewera anoti kurapwa kwemwoyo pachipatara pakuchabatsira vanhu vazhinji sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika.
Vafara chaizvo sezvo panopa parinyatwa pakukwanisa kuitwa open heart surgery, nekuti vamwe mari yekuti vaende kuIndia nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen heart surgery vanenge vasina.
Vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi paparinyatwa Dr. David Chimuka vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remwoyo vari pakati pemakumasere kusvika kuzana. Dr. Chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemwoyo. Dr. Chimuka vati pari zvino Zimbabwe ndonyika yega mudunhu reSadak isina muchina wecardiothoracic unobatsira kurapa chirwere chemwoyo munhu asina kuvhiiwa pakuru.
Muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati mwemwoyo ne tichiisa matutambo tudikidiki tisingaiti maoperation makuru makuru. Tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti tinge tichakuita operation. Tinogona kuita operation yako mangwanani masikati wakutodzokera kwamutare unenge watotovhara buri racho iroro. Saka ni mushini wakanaka, mushini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa iwayo wanhu vasingagari muhospitari kwakawanda. Asi muchini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura, hazvina mhosva asi ngekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane muchini iwoyo mari dzichipuwa nemamakampani anotibatsira.
Gurukota rezveutano Dr. David Parurenyatwa avo vatambira mari vakamirira chipatara cheparurenyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu. Dr. Parurenyatwa vatiwo kunyange hazvo basi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Ministry of Health and Child Care clearly is
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwaniswi mari inokwana, kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu. Kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parirenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe ina vana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tichange tichitarisa zviri kuitwa nemapato ezvevatongerwa venyika ari kunze kwenyika mukukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachinovhota muna 2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yakaitwa munyika neAfrobarometer ichishanda nemamwe masangano yokonzera mutauro. Vechidiki vari musangano reNera vopika kuti hapana chinovatadzisa kuita musangano wavo nemugovera kuchinhoi kunyange mapurisa asati avapa mvumo. Chipatara cheparirenyatwa chinopiwa rubatsiro rwemari yekuti chivhiye vane chirwere chemwoyo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokonika nemfaro tinovenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munawo dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazilichome kunkwenkwezi 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
So njengeNoyik board yeNoyik le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonoko yabona ukuthi kulungile ukuthi iNoyik ikhathi ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyatwa using the equipment ekhona within the country.
Kusungulwa isikhwama semali ezosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu ekhulwini bathi bayawusekela umanyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlelo lokuthuthukisa ezamabhizimusi olwezima state luyaphumelela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenkampani yamafutha ezimota eNational Oil Infrastructure Company of Zimbabwe sebenikeze inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola i-$350,000 kusikhwama esisanda kusungulwa esemali ezosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Abekhaya yakombi abafundela umsebenzi esibhedlela seParirenyatwa Group of Hospitals yibo abekade bekubasuzulu emkhosini wokuphawula lesi sikhwama. Esemukela lolu sizo umphathi ntambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr David Parirenyatwa ekhala ngokuthi ugatsha lwakhe luvele lutholiswa imali enilutshwana kakhulu.
The most important ministry in terms of looking at
ilona gatsha oluqakathekileyo nxa kukhangelwa kwezokulondolozwa kwempila kahle. Akekho ongazithemba ngempilo yabo kuze kuthi sebelesiqiniseko ngempila kahle yabo.
Umqondisi uhlangothi lezokhulumisana kunkampani yeNoyik unkosikazi Vivian Malizida uveze ukuba lesi sikhwama sisungulwe ngemva kosizo abenkampani yakhe abalunikeze abantwana abayisikhombisa abayehlinzwa kwele India nyakenye. Abenkampani yakhe unkosikazi Mandizitsa ethi sebakunanzelela ukuba kumqoka ukusiza isibhedlela seParirenyatwa ngemali ukuze abayabe betholakale ukuba balezifo zenhliziyo belatshwe elizweni hatshi phandle kwelizwe.
Kwaphuma indaba yokuthi lapha eParirenyatwa ikhona i-equipment ekwanisa ukusetshenziswa ukuthi benze ama-open heart surgery lawa ahanjelwa ngabantwana ukuya e-India. Kodwa indaba eyayingekho yi-funding ekuthi ama-surgeries lawa ayenze. So njengeNoyik board yeNoyik le Ministry of Energy and Power Development yakuthatha khonokho yabona ukuthi kulungile ukuthi iNoyik ikhathi ithuba isponse ama open heart surgeries lapha eParirenyatwa using the equipment ekhona within the country.
Ukwelashwa kwabalezifo zenhliziyo ngendlela yokubahlinza Unkosikazi Malizwisa ethi kuzosiza ngendlela ezehlukeneyo.
Akusela need ukuthi abantu badinge imali ukuthi ekuhamba ngale India kumbe kwamanye ama countries. Esibili ngekuthi abantu abayenza ama surgeries la wona lawo baye befundisa abanye ama doctors abancane ukuthi balabo bakwanise ukwenza ama open heart surgeries. Ngakusenzelwa ngaphandle that opportunity yabingekho, kodwa lakhathesi sesifundisa abanye ama doctors ukuthi kube lama doctors amaningi akwanise ukwenza ama open heart surgeries.
Enye yengcwethi kwezokwelapha ngokuhlinza abalezifo zenhliziyo uDr Muchawira wamukele ngenjabulo ukubunjwa kwalesi sikhwama.
Ngijabule kakhulu. Abagulayo abanayo imali. Imali iyasiza abagulayo. Iyasiza ama surgeons and staff in retaining ama skills with, so that we further advance ama operations and physio.
Ziyakhalaza ingcwethi kwezokwelatshwa kwabalezifo zenhliziyo ukuba eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elilokhe lingelawo umtshina oqakathekileyo ekwelatshweni kwezifo zenhliziyo owe-cardiothoracic. Kubiza inkulungwane eziphakathi kwamane kusiya kweziyisithupha zamadola ukwelatshwa isifo senhliziyo kusiya ngokuthi kuyini okumele kwenziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Zama.
Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lanhlano ekhulwini bathi bayosekela umanyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kuphume kuhlandla elitsha luphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer namuhla. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi abantu abafuna umanyano lo kakhulu ngabakobulawayo belandelwa ngabeHarare kuzobuya abeMathebeleland North. Abaningi emaphandleni bathi kabawufuni. Abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lasishiyagalombili ekhulwini bathe bazavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Kwathi abalichumi lazithupha ekhulwini bathe bazavotela ibandla le-MDCT. Abayisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ilane bayalile ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu baseZimbabwe bayafisa kakhulu ukuthi amabandla la aphikisayo uma engahlangana ukuze anelise ukuthi anqobe ukukhetho, kungabe kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba nxa bencintisa kukhetho ebengamaphathi atshiyeneyo kuzaba nzima ukuthi banqobe ibandla elibusayo. Kodwa uma behlangana kuba lula ukuthi banqobe lakwezinda lapha kade bengadibanisa khona ivoti, bahlanganise ivoti leyana ukuze banqobe kukhetho. Ngoba nxa sikhangela ngo-2008 i-6% leyana kamakoni yiyo eyenza njalo ukuthi uMnumzana Mgabe awine kuma-election.
Abemaphandleni bakhanya bengawusekeli umanyano wamabandla aphikisayo lo, kungani ngokubona kwakho?
Nxa sikhangela esikhathini esiningi ivoti engani ilamaphathi amaningi iqinisa ingani isi-split ivoti yasemadrobheni ikakhulu yengani iqinisa iba split. Kodwa emaphandleni sithola ukuthi ibandeli buseyizanu-PF engani ilama-support amaningi. Kodwa okunye nxa sikhangela emaphandleni siyathola njalo ukuthi abantu bayesaba njalo ukuthi bakhulume iqiniso. Ngoba sesaba ukuthi bangakhuluma iqiniso engxenye banganyamalala kumbe engxenye bangajeziswa. So nxa sikhangelisisa ukucubungula lokhu kuyamele sikhangelela khona lokhu ukuthi emaphandleni kunzima ukuthi ukhulume umbono wakho.
Abayale ukuveza ukuthi bazavotela liphi ibandla bafika ku-24%. Ayikwesaba yini lokho?
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu besaba ukuthi batshengisele ukuthi basekela bani, basekela liphi ibandla lombusazwe kumbe elombangazwe. Nxa kuzafika abantu abafika inani engaba yi-24%, siyasitshengisela sibili kamhlophe ukuthi abantu basevalweni bayesaba. Singazi kumbe umnyama wangkhona ulempisi, kumbe impisi ayikho. Kodwa abantu vele bayesaba impisi yangkhona. Impisi yangkhona bayazi, ijayele ukuhlupha sibili, ikakhulu ngesikhathi zokhetho.
Abathi kabasoze bavote bona bayi-11%, kuyini okungenziwa ukuhuga abantu labo ukuze bavote?
Bona zani khona lokhu ukumanyana kwamabandla aphikisanayo kuqakathekile, lokhu kuzahuga laba abangafisi ukuthi bevote. Okuqala, la mabandla ona lamele atshengisele ukuthi aqinisekile njalo alamaqhinga lamacebo okuthi alungise ezomkonomi eZimbabwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Abenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company bathi balakho ukwenelisa ukuxhuma imitshina yamandla kagesi ezindlini ezingaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili 800,000 phansi kohlelo lwezim asset, kubika uNompumelelo Moyo.
Lokho kubikwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company kobulawayo, umanjinela kwanele khanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagetsi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha i-600,000 ezweni phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minwe mibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi iconnecte 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama meters ethu aconnecte ama domestic users, sabuya sa connecta ama commercial points angadonsi ugetsi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagetsi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagetsi.
Izikliwi ziyathengisa ke intambo zikazese endaweni ezijeneyo, njalo thina abeZETDC sisebenzelana lamapolisa akahulumende, njalo ke phakathi kwekampani yethu silawo amapolisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US partisayo uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagetsi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Madonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagetsi owabhadaleleyo kunabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagetsi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awutshontshela abanye i-vesa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyakuhambelana lemali zethu ezisibhadelelayo e-vesa.
Kodwa umnumzana Joshua Timzaca Ngulube isakhamuzi sakobulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo iningi labantu banezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugetsi, ngakho ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafi challenge singathi iyona ngwayo iyadula ngoba iningi labantu bakobulawayo bangabantu abakweleda yona izesana leyi ngoba izesa ithe ngesikhathi isimo sezima laphana ibike ngasafinyela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bayisebenzisa okunganani, yayiphonga ukugetsela abantu ngokuthola ukuthi abantu abaningi bakweleta ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima bakabalayo yona le imali yokuthi bathenga amagetsi akhona. So okungakutsho ukuthi i-cash power kathi sifaka engxakeni, sifake ebunzimeni kakhulu.
ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagesi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagesi eWange kunye naseCaribe noma nje ilizwe libhekane lezikwelede zamandla kagesi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqula labesifazana beZimbabwe abaseSouth Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi. Inhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikufeza amaphupho abomama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ngokuthokoza enkulu kubomama beZimbabwe abebehlangene neHillbrow eJohannesburg ngempelaviki emkhosini wekephula ngokusemthethweni inhlanganiso yeMbokodo. Umgcinihlalo walenhlanganiso uNkosazana Victress Matutu utshele bebebuthene kulumkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabomama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke, kugoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Bala wona ngokoko kwenhlelo zalihlanganiswa uNkosazana Britain Dlovu uthele Studio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zeMbokodo emazweni abakuwo. Uthi kulo mcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamatapaway, abanye ngama forever living. Ndiyakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusiza nasingomama. Esinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusizakala.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini weZimbokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinsizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele kwalo sizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezoxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlanga nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile, okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezobafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Omunye ubaba weZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala laye obekhona uthi omama nxa bengaphiwa amandla kwezomnotho lezo kukhokhela kungaphela inhlupho eziningi eZimbabwe.
Ziningi izinto abantwana abathe befike egola bazenza. Abanye banatha utshwala, abanye sebe kuma-drugs. Abantwana liyabona ukuthi kuyarethwa kwenziwa zonke lezi zinto, kodwa uma behlangana bebuzana bekhuzana bekhulumisana ngalezi zinto ngizizwa ngijabula kakhulu. Lathi mapinje sikhulumisana labo baba sibusuka ukuthi madoda asiphatheni kahle omakhosikazi ethu, asiphatheni kahle abantwana bethu abesifazane, asiphatheni kahle odade wethu.
Inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, uNompumelelo Moyo.
Thank you. Ku live talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa ngamabandla ezombusazwe abunjwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe afuna ukuncedisa ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Moon Jae-in osanda kukhethwa ukuba ngumongameli omutsha wele South Korea ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje wathi uzimisele ukukhulumisana le-North Korea, ele-China lele-Melika ngodaba lwezikhali ze-nuclear ezilungiswa yilizwe le-North Korea. Umongameli we-Melika umnumzana Donald Trump yena oxotshe umsebenzi umqondisi wogatsha lwe-FBI umnumzana James Comey izolo wasolwa ngabaningi ukugoqela bebandla lakhe lama-Republicans. Uthi ubengaqhubi umsebenzi kuhle ngesikhathi kucutshungulwa ubudlelwano bukaTrump le-Russia. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Khoso Nyathi ohlala kwele Botswana. Unyathi watholakala kulelo lizwe elecala lokweba kodwa uyalilandula leli cala. Wasegwetshelwa ukutshaywa ngemvubu eqolo okwamtshiya esehluleka ukuhamba njalo esesebenzisa inqola yokuhambisa i-wheelchair ngesiNgisi.
Botswana ngifike ngo-2009. Ngafikela kumalumama, umalumama atelijarata khona ngale woda ayiphethe uMtswana. Ngafikela ngahlala kumalume, ngaqala ukusebenza ngahlala kumalume. Ngahlala from 2014, ngabuyela futhi eZimbabwe. Ngahlala maybe kumnyaka we-1, ngaphinde ngabuyela futhi ngathi ngumuntu adebuyela ehambe vuye olalolo. Banale ngihlala khona ngale kumalume.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubuhlala njani, uhlala kumalume, ubungasebenzi, kumbe ubusebenza njalo, kwini kade kusenzakala empilweni yakho?
Ngathi ngumuntu okokuqala ngifika kumalume nje kwenyanga eyodwa. Ngahlala nje ngingasebenzi, but after lapho ngaqala ukusebenza, ngade ngisebenza eceleni emfinini ngama-NGOs eceleni kwabana kwamalume. Waya ngafuna sengisebenza nomalume sengikhapheni, umalume ade ngiplumber, but wayeseza ikhapheni, so ngayevunza ikhapheni. So ade ngumuntu ade sisebenzela amatafula, ngithengisa ama-chest draw. Yimpilo ade sengiphila ngayo sengisebenzisa.
Manje kuyini kahle okwenzakalayo ukuthi uze ugcine ubotshwa?
Ngizomcina mbotsha lapha ngangena kwenye i-crossfire lapha. Kunabanye abafana lapha babejonte ama-generator, wawungama-generator ama-water pump nala amanzi la okuthelela amanzi la. So abafana labana bathi bejonte ama-generator lana yi-2. Ngomnye umndoda womngane wami ohlala khona lapha ekuzweni Sokwengi la, ade ngidrayiva sasihamba imoto yakhe i-Honda Fit. So undoda lana wesitshano wayedinga umuntu okuhaya, so mina ngadinga undoda lana imoto. So mna lesitshano mna wathi mna ngawunikeza imoto uhambe eyithatha kuphela xabe ngabe abebhadale ndirinde. Sami ntale imoto zabathwalela abafana labana, babe siyafihla ama-generator lana kwenye indawo. So bathe sebebuyela okwesi-2 sebesiyajonta futhi. So sile umuntu wakhona kwami wayela kusho ukuthi ngiyababambisayo. Yikubanja kwabo kwabana sebeqhaza ukukhuluma ukuthi okuqala yimi ngabathwalela ngemota. So ngase ngaqhaza ukungena kwana ku-crossfire. Bana zange ngitholakale lo lutho lobusela kumbe njalo. Ngabe ungena nje kuphela ejele vela for.
Sizwa kuthiwa watshaywa kwabuhlungu uze ugcine ususehluleka ukuhamba. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani?
Ekutshayeni kolapha ngangisentethi iqela lamarejiste ngaletoken customer record kulangathi umpolisa nalo omunye walaba abambambayo ngeke ngihamba la from sisuka ikhethi yami laziyafika khonakale yibo kanti umuntu wayenjhaya manje khonakale engishaya ngekhebuli yomtakazi. After kungishaya kolapho ngaba paralyze manje thatha bangihambisa esibhedlela ezengivuvukile umzimba lo sabeka vela ngikwazi kwakuyini.
kesifika esibhedlela ngale baqala basifisele emaselini, yikho labo baphuza khona. Salani emaselini ninjalo, into ezovukisendlela engasakwanisi ekuthatha begidimisele esibhedlela. Udokotela wafuka abatshetha umuntu ovele iphuzile kakhulu kade ngakwazi ukahambe. Vele bambhlokile amalokuveni amavezi lokuchama nede ngichama ngetube vele olaloyo futhi babembhlokele umchamo le isayide yona le ngapha yonke vele kuqala kufakwa esikini iba mnyama vele ukuthi igazi alihambi. So bantata bangevala abantata banjikele ejele.
Sizwa kuthiwa wahambisa udaba lolu emthethwandaba, kuhamba njani ngodaba lolu? Uzahlawulwa yini imali ngenxa yokutshaywa lokhu kwakwenziwayo?
Ye khona kukhanya njalo ukuthi ingazi ukuthi kathi sihamba noba lelo yaleli umuntu angumoya uvelela khona eZimbabwe. So uyathe imeli indaba lale so leke hambisi i-data notice ye-attorney general ye-30 days. So i-30 days yankoniwela lamhlanje njengoba namhla izitheni. So angazi ukuthi after khonapho bani ngokuzwa kami lama ekenziswa amahonahona ngami i-data mina izangena ngezi-15 this month ngemande okuya i-toilethi yangaphi vele ngila nto engikwamisayo.
Ukhoso Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7, ludaba oluzisa usizi lolo. Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli laba yethu uJoseph Njanji uxoxa lo captain weqembu leBantu Rovers ubukhosi Sibanda onguye osehluhle kaningi kusigaba se-Premier Soccer League.
Iqembu leBantu Rovers lingabe liqhuba nzima kumidlalo yalonyaka yesigaba se-Castle Premier Soccer League njengoba linqobe kabili phakathi kwemidlalo yesikhombisa, kodwa ukapteni walo uBukhosi Sibanda yena utshaya kuzwele njengoba kunguye umgadli oselitshayele emambuleni kaningi emidlalweni yesidlalo lonyaka. Umfo kaSibanda waziwa kakhulu ngegama elokusoma elithi Zakhu kulamagoli ayisikhombisa, njalo nguye obengumdlali wakuqala ukuhlohla kathathu emdlalweni owodwa lapho iqembu leBantu Rovers libhaxabula eleyada
nge-7-2. Very special because they even
dancing. Uzakhu uzelwe mhla zingamashumi amabili lane kunyanga kazibandlela ngomnyaka ka-1997, okutsho ukuba uleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa. Umsekeli kamqeqetshi weqembu leBantu uJoseph Sibindi uthi lomdlali engabe esasengumfana, kodwa ubukhokheli Sipho wazalwa laso okokuthi akasoze yaphazamiswe yikubhalwa sekwenziwa zintatheli.
Naturally, leadership qualities.
Lomfana ubukhokheli wazalwa lapho uziphethe kahle njalo uyalalela nxa ecetshiswa. Sizazama lathi ukumphathisa ukuze aziphathe kahle nxa esenkwedleni nalapho isiphansi.
Uzakho uthi isifiso sakhe yikuqhubekele phambili ehlohla, njalo ukunqoba abakwenze iqembu leyadanga amagoli amaningi kuzabapha isibindi njengeqembu.
The confidence boost because things is constant amagoli amaningi. Rakonde Ramisosa is a mood that is session say Italian magoli sakho zidawa. That is me someone there. Kwanza ukuthi ungabi minus. Kwanza ukuthi going forward be plus.
Uluhlu lwabadlali asebelitshayele emambuleni kwimidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League luvezwa ukuba uBukhosi Sibanda ulamagoli ayisikhombisa ukuthi abamlandelayo ngabahlohle kathathu ababalisa u-Abbas Amidu weqembu le-Capes United, uDaniel Chakube weze-PC Kariba, umkhokheli Dube weqembu leBulawayo City kanye loPrince Dube weqembu le-Highlanders. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Tibundi ngwa tengane
Kwanele mtswala zomuhle lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.